Manerakana na kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 23 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaEmerson Mnangagwa voyambira vavanoti vari kuda kukonzera zinyekenyeke mubato ravo. Zimbabwe inoti iri kuda kusimbaradza kudyidzana nedzimwe nyika, kunyangwe vanopikisa munyika idzi vari kuti iri kupindira musarudzo dzayo. Madzimai akaremara okurudzirwa kunovhenekwa gomarara repazamu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe inoti inoda kudyidzana nekushandidzana zvakanaka nedzimwe nyika dzakaipoteredza, kunyanya dziri mugungano reSADC. Asi mashoko aya ari kutsoropodzwa zvikuru nevemapato anopikisa emunyika, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimiririra avanoti hurumende yeZimbabwe ndiyo honzeri yebongozozo riri kuitika mudunhu reSADC. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira, vakati Zimbabwe icharamba ichisimbaradza kufambidzana nenyika dzakaikomberedza senzira yekuwana chouviri kubva mukushamwaridzana uku.
Nyika yedu inoda kugara zvakanaka nevavakidzani vayo. Ndizvo tiri mumasangano emubatanidzwa wenyika dzepasi rese anokurudzira runyararo. Isu takazvipira kuramba tichigarisana murunyararo neshamwari dzedu dziri pedyo nedziri kure.
Asi vapromise Mukwananzi, mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCCC, vanoti apa hurumende iri kutaura zvemugotsi matsuro.
Havasi kurevesa semanzura maita kubva pakaita sarudzo kuZambia, kuMozambiki, kuNamibia nekuBotswana vari kupindira vachivhiringa kuti sarudzo dzenyika idzodzo dzisafambe zvakanaka zvisanane nedzemuZimbabwe. Saka macitizens emuSADC haasi kufara nezviri kuitwa nebato reZANUPF vachipindira nematongerwo enyika anoitika kunyika.
Mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uyewo vachiongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese vari Joyce Ngwenya, vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuwanza simba rayo kumuromo sepinjisi, asi kuzviito pasira zvinobatika zviri kuitwa.
Mabatirwa anoitwa kodzero dzevana veZimbabwe, mabatirwa anoitwa utongi wejekerere kana sarudzo haratidze kuti zviri kutaurwa nehurumende zvingaitika. Kana vasati vachinja maitiro eutongi weZimbabwe, hapana zvavangataura zvingaita kuti vavakidzani vange vachida kugara nesu zvakanaka. Saka ukungotaura chete.
Kutaura kuno, Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzemuSADC, kunyanya mune zvesarudzo, ichinzi iri kutsigira mapato akarwira rusununguko rwenyika idzi muhondo dzichimurenga, ayo anonzi anodyidzana zvikuru nebato riri kutonga reZANUPF. Vamwewo pamadandemutande ndivo vari kuti masangano anotungamira sarudzo munyika idzi ari kudzidziswa zvikiribidi zvekubira sarudzo, kunyanya kana kuchitariswa kuti ZEC yakamboshanyira mamwe masangano aya gore rino. Asi ZEC yakamboramba mashoko aya. Studio 7 yakatumirawo mibvunzo asi haisati yapindurwa. Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kubato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti vanhu ngavasataura kwavasina kuswera.
isu hatinga teereri mashoko iwa norwadziwa nepundutso yakanaka inenge chibudikira musadaki nekuti auye mashoko asire chokwadi asi ari kutaurwa nevapererwa vazama kuondomora sadaka vaikonewa mashoko avo anozadzikisa kwatiri kuti aiwa vamunangagwa vari kugona basa ravo vari kuziva zvavari kuita vamunangagwa vari kuendesa Zimbabwe nesadaka mberi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uyewo vari Gweta, amai Jacqueline Sande, vanoti kukakavadzana kuri kuitika musadik uku mazvokuda mavanga enyora nekuti sadik yatadza kudzora bato rezanupf mumaitiro aro ezvinhu.
Sadik sebumbiro rinoda iro kuti rienderere mberi nepfundutso uyezve nedhemokrasi nekutongwa kwakanaka kwenyika yaifanira kuchiongorora kuti nyaya yezanupf iyi zanupf haifanira kutendera ichiba maelection ichimhura kodzero dzevanhu zvinova izvo zvakutoita kuti nyika dzese dzisatore sadik sechinhu chakakosha kana sechinhu chine vhalu.
Nezuro mutungamiri wezanupf uyewo vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakorokotedza mumwe wavo mutungamiri webato refrelimo kumozambique vadaniel chapo vachiti vaive vakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi musi wa9 mwedzi uno. Asi sachigaro wechimwe chikamu chesadik cheorgan on politics defence and security cooperation amai samia suluhu hassan vari zvekare mutungamiri wenyika yetanzania vakaburitsa mashoko ekuti zvakabuda musarudzo yekumozambique hazvisati zvaziviswa kune veruzhinji. Mune imwe nyaya, dare remakurukota rakatambira kurudziro yekuti mitemo yekuva nepfuti ivandudzwe kuti vanadzo vanyatsozivikamwa. Panenge potariswa zera remunhu, mamiriro epfungwa nezvimwe asati apiwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri webato riri kutonga rezanupf vaemarson munangagwa vari kuyambira vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana mubato ravo kuti vasiye tsika yekurwisanisa vanhu uye mubato iri zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubva vamwe zvavakatanga kukurudzira kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Asi vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa vanofanira kuenda pamutyandigere sezviri mubumbiro remitemo vosiyira chigaro mumutevheri wavo vaconstantino chiwenga. Mutori wedu wenhau costa nkomo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamuzinda webato ravo muHarare pamusangano uri kuitwa pamberi pemusangano wepagore webato iri kana kuti annual conference vamunangagwa vayambira nezvekuda kukonzera kusabatana mubato.
Tinofanira kugara takavhura maziso edu tichichenjerera mhesva mukono dziri mumusangano medu kuti tivaratidze gwara remusangano pasina kutya. Tinofanira kugadzirisa matambudziko ari mumusangano medu kwete kuputsa uyewo tinofanira kukurudzira kutevedzwa kwebumbiro remutemo negwara remusangano.
Vamunangagwa vawedzera vachiti,
as a critical decision making body of our colossal mass partisan PF, it is incumbent upon us, the Central Committee, to ensure that all members continue to toe the correct party line.
Sebazi remusangano rakakosha, ibazi re-Central Committee kuti nengo dzese dzebato rezanupf dziri kufamba mugwara remusangano. Musangano wedu weNational People's Conference unofanira kurangaridza nengo dzese dzebato rezanupf kubva kumamisha kusvika kumusoro kuti musangano wedu haumisike uyewo kugona kuronga nekutungamira musangano.
Mubato iri maita makakatano akanyanya nekuda kwevamwe vari kuti dai bumbiro remutemo renyika ravandudzwa kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Bumbiro remutemo rinoti munhu anoita mutungamiri wenyika kwemakore gumi chete. Mamwe matunhu akawanda ebato iri akatopa kurudziro yekuti bumbiro rivandudzwe. asi vamunangagwa pachavo vakati munhu anotevedzera mitemo uye vari kuda kuti panopera temu yavo voenda pamudyandigere asi havana zvavari kutaura kumisa vamwe vemubato ravo vakaita segurukota redunhu remidlands vaowen mudhanyube vari kuti vamunangagwa vanenge vachitungamira kusvika muna 2030 vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe valazarus sauti vati mashoko avamunangagwa ekukurudzira nhengo dzebato ravo kutevera bumburo remutemo negwara remusangano wavo akanaka chose asi vatiwo kusatsiura kuri kuita vamunangagwa nhengo dzebato ravo dziri kuti varambe vari pachigaro kusvika muna 2030 zvinova zvinopesana nebumbiro remutemo zvinoratidza kuti havasi munhu anotaura chokwadi
tikatarisazve vamunangagwa havasi kutsiura nhengo dzebato rezanupf dziri kudedzera kuti varambe vachitonga kudarika makore akatarwa neconstitution 2028 saka izvi zvinotiratidza kuti havasi sinsiye pamakomens avo avari kupa kana takatarisa pamaissues econstitutionalism munyika
vaimbove mumiririri wenational assembly kust marys kuchitungwiza uyewo vari sachigaro wenational democratic working group vajob scaler vati mashoko avamunangagwa anoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo
zvinhu zvezanupf kana mukaona vachirwisana kana kubudisirana mapfumo mumusha mavo ndezvekungotarisa nokuti takaona kazhinji kacho kuti vanenge vachida kuti vasevenzese vana vezimbabwe sezvavakaita mugore ra2017 muna november
vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of swaziland vahenry count evans vaudza studio 7 kuti nyaya yemakakatanwa ari muzanupf achapa kuti vakawanda vanyanye kunetseka sezvo pasina ari kutarisa kusamira zvakanaka kweupfumi
the more tiva nemainfights mukati mebato rezanupf tinenge tine nguva shoma yekutarisa kuti zvino ikonomi yedu iri kuwai ichange ichivandudzwa sei
nhengo dzezanupf dziri kutarisirwa mangwana kutanga kuenda kubulawayo musangano wepagore uyu uri kuitirwa kuzimbabwe international trade fair grounds uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira upfumi kusvika muna 2030 kana kuti industrialize and modernize towards the attainment of vision 2030 ndakamirira studio 7 muharare ndini costa nkomo
vateereri tinokumbirai kuti mubatane nesu padandemutande rewhatsapp moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya pakanzi follow munokwanisawo kuenda padandemutande redu refacebook moenda pane link yatinokupa ipapo mubatana nesu pavoa shona channel tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera mamwe madzimai akaremara ari kukurudzirwa kuti anoongororwa chirwere chegomarara kana kuti breast cancer mumwedzi uno wagumiguru unorangaridzwa vanhu nezvechirwere ichi kana kuti breast cancer awareness month mamwe madzimai akaremara anotiwo ane zvimhingampinyi zvakawanda zvaari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuenda kunoongororwa godfrey mutimba anotipa nyaya inotevera
masangano anorwira kodzero dzevakaremara akawanda anoti nhengo dzavo hadziwanzoenda kunotarisa chirwere chegomarara sezvinokurudzirwa nevana chiremba zvikonzero zvinoita kuti vasaende zvinosanganisira kushaya ruzivo kusarurwa kuzvipatara uye kutadza kupinda muzvipatara nemawuche kana kuwana motikari dzinokwanisa kuvatakura mukuedza kugadzisa dambudziko iri nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevakaremara remasvingo disability forum amai memory masango vanobva kuward 12 kwachivi vanoti vari kuedza kupa madzimai ava dzidziso
ndinoti madzimai anorama neurema zvakanaka izvozvo kuchengetedza utano hwedu kuti tizive kuti timire papi mwedzi uno kuongororwa kwebreast cancer mudzimai wese anofanira kunoongororwa
Mukuru webasa msangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development kana kuti ICOD muzare vongaitinaro vanoti dzimwe nguva vakoti havazive kuti vobatsira sei vakaremara ava.
But isu tinoona sekuti madzimai akaremara haakwanise kuenda kuchipatara nguva nenguva kuti vanotariswa kuti vane gomarara here nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuti vana mukota havana ruzivo kuti vanobatsirwa sei kana kuti mudhuri yacho haisviki kinyore. Nekudaro tinoona kuti pamadzimai anosangana nedambudziko iroro vazhinji vacho vanorasikirwa neupenyu hwavo.
Vanorwira kodzero dzevane usope muzvare Ignes Gurune vanoti zvakakosha kuti vakaita saivo vanoongororwa sezvo vagara vari munjodzi yekubatwa nezvirwere zvegomarara.
Ukange wabatwa nebreast cancer tinorova kuti une wava nematambudziko maviri bhosa gara tine skin cancer inoti dherera especially mazvavo okupisa kudai.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko nekudyidzana nevanhu mukanzuro yemasvingo muzvare Ashley Jinjika vanoti
turi mwedzi waPink October mwedziwo unocherechedzwa nepasi rose uri mwedzi wegomarara remazamo. Sekanzuro reguta remasvingo tinokurudzira madzimai kuti vashanyire zvipatara zvedu zviri mumawadzi avanogara vaende vanoonekwa kuti havana breast cancer here indivhenti yekuti vanenge vaonekwa vainawo vakumbidza kuiswa pamishonga.
Vati vaichirongwa chakakusha chekubatsira madzimai vakaremara vakavakurudzira kuti vauye sevamwe vazoongororwa pachena.
Kune vanorarama neurema havasi kusiyiwa futi pachirongwa ichi. Tinayo futi special program yekunge tichivatarisa kana kuine vanenge vachinzi havakwanisi havo kunge vachisvika kuzvipatara zvedu, but hapazoshayikwe nzira dzekunge vachiwana access kumaservices edu iwaya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzai Masinire vane chipatara chavo chemasinire medical center vanoti zvakakosha kukurumidza kuongororwa chirwere ichi.
Screening yakanyanyokoshera pakuti kunge kenza ikabatwa ichiri kokutanga nguva zhinji inorapika ichitopora zvachose.
Ko munhu anoziva sei kuti ave nechirwere ichi? Zamo rinogona kuita bundu, munyatso unoita sekunge wapinda mukati, kuchinja kweruvara rwezamo, kuita inenge nyaviri pazamo, uye kubudisa inenge mvura mumazamo. Vachitaura paurongwa hwekucherechedza mwedzi uno wegomarara repamazamo kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaTimio Squidini vakati chinangwa chehurumende ndechekudzikisa uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi. Ongoro yakaitwa neZimbabwe National Cancer Registry muna 2019 ichangoburiswa inoratidza kuti magomarara emuchibereko neremuzamo ndiwo ari kunyanya kuuraya vanhu vakawanda munyika. Gomarara repamazamo riri pachidanho chechina pakuuraya vanhu. Kana varume vanoitawo chirwere chepazamo ichi, muna 2019 vanhu zviuru zviviri nemazana mana negumi nevatanhatu vakafa nezvirwere zvegomarara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda anoti moto wakabatira mushure mekunge motokari yakanga yakatakura mafuta edzimotokari yabuda mumugwagwa nekuputika pedyo neguta guru reUganda reKampala yakauraisa vanhu vangangosvika gumi nemusi wechipiri. Svondo rapera motokari yaivo yakatakurawo mafuta edzimotokari yakaputikawo kumaodzanyemba kweNigeria ikauraya vanhu vanoda kusvika zana nemakumi manomwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeDiaspora Meds iyo iri kubatsira kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mikana yekupinza hama neshamwari vari kumusha muzvirongwa zvekuchemana zvine chiremera pamwe nekuti vakwanise kurapwa muzvipatara zvisina dambudziko. kambani ya Diaspora Meds iyo yatakambotora nizayo munguwa ya darika rwendo runo ya tzoka zakare ichiwezera zirongwa zinokwanisa kuwanikwa nevari kunze kwenyika zakanangana nechema kana kuti funeral policies zine mtengo iripasi kwazo inokwanisawo kubadarwa nemunhu wese. Jonga Kandemiri we Studio 7 abata mutawariwe Diaspora Meds Muzvare Rumbidzai Zuzanyika kuti tinzwe zvizhinji.
Ongu tauya zvekare ne mafunera policy ane mutengo wakaderera unotangira pa $50 zvichienda zvakadaro. Inenge yakawanda yacho inogumira kana pa $23 zvichienda nezera nemari yaunokwanza kubvisa semunhu. Takaona kuti vanhu vari kubvisa chema dzimwenguva kusikukwanisa munhu haazovigwi zvine hunhu mukati. Tata aiwaka ngatichipai mukana wekuti vanhu vati vabvise padiki pavanapo ipapo tichikwanza kuzovapa mari zhinji yekuti vaone kuchengetedzeka zvine hunhu nechiremerera mukati.
Kune vamwe vanogona kuti sei makadzikisa mari dzavanenge vachibhadhara voona sekunge zvirongwa zvenyu zvisina kukosha, munoti kwavari?
Ndizvozvo chaizvo, vanhu vanogona kukashikamadzwa kuti sei tapa mitengo yakaderera kudai. Asi takagara tikaongorora sevanhu veDiaspora Meds tikaona kuti aiwaka, isusu tinoshanda tichida kuti munhu wese akwanise kuchengetedzeka, akwanise kuwanawo kubenefita kune maproducts ese atinotengesa. Saka takaita kuumbiridza maproducts anoenderana nehomeworks nevanhu kuitira kuti chero ane pondo, chero ane dora rimwe chete, chero ane madora matatu, akwanise kuwanawo polisi.
Mungatsanangura here zvinowanikwa mupolisi yoga yoga?
Papolisi yedu tine imwe inotangira pa $50 ine vana vanotangira pa 18 years zvichidzika. Mwana akashaika achibhadhara $50 iyoyo pamwedzi anowana $1,000 yechema. Muchivanhu chedu tinoiti chema nhaika, asi muchirungu techiti sava polisi. Akabhadharawo iri pondo anopiwa $1,500. Akazobhadharawo iri $3 anenge achipiwa $2,000. Tozoti kune vanhu vakuru vari pakati pemazera e24-65 years, pane zera iroro diki inotangira pa $3. Akabhadharawo $3 anowanawo $1,000. Akabhadharawo $3.50 pamwedzi anowanawo $1,500. Akabhadharawo $5 anowanawo $2,000. Takaona kuti mazuvano vanhu vari kutambudzika kuti vakwanise kuchengetedza vanhu. Hongu vanogona vane mamwe mapolisi anovapa makofini, anovapa matende, anovapa zvekubatsiridza parufu. Asi pane mari iyaya inozoshota yatinozonzi vanhu ngatiite mudeme mudeme, vamwe vanenge vasina. Saka mari iyi ndoipa inozoshanda kuti ite yatinoti top up pazvinenge zviripo panguva iyoyo.
Polisi yenyu iyi inotora kusvika kumazera api?
Inosvika pazera re8 years. Asi sekuziva kwatinoita kuti pamapolisi vanhu vedu vechikuru ndo vanowanzobhadhara mari zhinji, nokuti panguva diki pane chinogona kuwanikwa.
Ko, vanoda kukubatai Muzvare Zunzanyika vanokubatai papi?
Vanoda kundibata runhare rwangu +263 774 084 408 +263 774 084 408, kana kuti munokwanisa kutumira email pa info@diasporameds.com, info@diasporameds.com, kana kuti munokwanisa kushanya pa website yedu www.diasporameds.com kuti muwane zvizere pamusoro pemaproducts esandini natana nazvo.
Avo vanga vari mutauriri weDiaspora Meds Muzvare Rumbidzai Zunzanyika vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Nasi kwasara mazuva gumi nematatu kuti sarudzo iitwe. Kunyange hazvo vamwe vanhu mune matunhu akawanda emuAmerica vari kubvumidzwa kuvota kana kuti inonzi ballot voting. Kuti tize nezvenyaya iyi yekuti vanhu vakurumidze kuvota, regai chitaure nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Tingati urongwa hwakaisvonaka kwazvo nokuti hunopa mukana vanhu vanenge vane zvigozhero zvokuti vazovhota musi wakatarwa wa 5 mbudzi. Zvinopawo mukana vamwe vanenge vari panzendo mukufamba vanenge vakabatwa nemabasa kuti vaone mukana wokuvhota pachine nguva.
Asi hapazobirirwe here apa Dr. Guni?
Tingati chinhu chakanaka kuti vanhu vazive ndechekuti maballot papers kana mapepa anotumirwa kuvanhu mastates mazhinji ane mitemo inoti iwewe uri kuda kuita early voting ndiwe unovataurira kuti ini ndoda kuvhotera pachine nguva. Vokutumira ballot, ballot rega rega rinoprindwa muno muAmerica muevery state rine ID number yaro rinoskanwa. Saka mune matunhu akawanda, mastates akawanda muno muAmerica, pavanokutumira ballot iroro richiuya kwauri unogona kutoritreka kuti raapati. Kana wari wavhota waritumira back kwajiji anotumirwa nepost office, United States Postal Service, parinosvika kupost office vachitaura kuti varitora, you can track it online kusvika rasvika kwarinozonoverengwa. Zvese izvozvo zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti magwaro ave kuvhotesa iwavo maballot haakwanisi kuzoshandiswa pakubiririra sarudzo.
Tichitarisa mapato maviri ari kukwikwidzana zvakasimba, reRepublican Party neredemocratic Party, ndevapi vanowanzokurumidza kuenda kunovhota?
Early voting ya kumakore mazhinji yakanyanyowandira kubato remadhemocrats. Ndo vazhikazhinji vanowanzo kuti vanhu vavo vakurumidze kundovhota. Marepublicans vakanga vaakuda kuitawo zvakada kuenzana nemadhemocrats, asi tinoziva kuti vatrump musarudzo dzakapfuura idzi vakanga vachiti vanhu vasashandise early voting vachitaura kuti vanhu vanogona kubirirwa mavhoti avo. Tinoda kuti vanhu vazive kuti kwaiva kusanzwisisa kuti maballots anoshandiswa sei uye anozoverengwa sei.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC muAmerica. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Uyo rumbidzai mupopa anotaura palive talk mashoko akasarurama, anotaura kuti kuna ana America vana Trump wakapfurwa. Trump paakapfurwa, Secret Service inova yakafanana neCIO yemuno yakatomuprotekta, ikamuchengetedza, ikamutora kubva naye ipapo. Ende ne vanhu vakaita izvozvo vakatsvagwa. But muno muZimbabwe tine vanhu vakawanda vakaurava, vana Boneni Ncube, vana Napasa kumabhuku uko, vakatorava nevanhu vanozikanwa. Asina nhasi havasati vasungwa. Vanotaura kuti hanzi vanoitwa vanoti democracy is very democracy. Mapolitical parties ekuno neuko akatosiyana. Uko vanoprotekta vanhu, masoja, mapurisa, they protect the people. Kuno kuZimbabwe they don't protect the people, vanoprotekta mapolitisians. Ipolitical party riri kutonga. Ngatitaurira nechokwadi ndokuti tive maZimbabweans ane one vision.
Masvera sei vashamarari vestudio 7 ari kutaura ndimudhenda ari kushurumbwe. Ndaida kutaura hangu nawe pamusoro pavakuru vedu vanoenda kunobatsira mamwe mapato kune dzimwe nyika, asi havazivi here kuti kune dzimwe nyika ikoko kwakaita sekuSouth Africa, Botswana, Mozambique naNamibia, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Iva havazvioni here kuti vanohokonzeresa kuti vana vari ikoko vemuno munyika vawanewo matambudziko, vawane kusagara zvakanaka? Itai vanhuwo vakuru vatungamiri vedu.
PaStudio 7, PaStudio 7, makadini henyu vari sei musevenzi wenyu? Vedu vemutiitirewo maaudio edu hambo hukwavo, tinongogarawo tichikanda maaudio hambo hukwavo. Mutitaurirewo vanhu veZANU-PF vatiitire musha. Vanokatamara zvakaitiwa kupisiwa umwe achiti kutanga kutozviona. Unotanga kuzviona izvo zvizvo zvavaiita vachipisa mumapozishini. Nhasi woti unozviona mumamuvhu nekudzimwe nyika. Hasi zvamboitika muZimbabwe nokuti zvava kuitika kwavari manje vava kukatamara. kavati itire mushe vasha kuvhiringana havo kusvikira zvanaka. Gwendo runo haripindiri. Ndo runo vanopedzana navoka.
Studio 7 masora sei vanamukoma Jonga. Kumbirawo mutibvunzire vamunangagwa kuti isusu zvizarwa zvemozambiki hatina kumvotera vamunangagwa isusu. Takavhotera Fererimo neposition. Hatina kuvhotera vamunangagwa. Si vamunangagwa zvavakuita manjeka. Hazvichatifariri. Vamunangagwa vachatenga vane mwoyo wehokotora. Ngavaite mwoyo semunhu. Ngavasiyane nezvekunyika kweduko. Ngavatange vagadzirira iri yavo nyika, vagadzirire mare munyika mavo.
Tinotenda tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMpumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Phambili kokubambana. Pambile mpukuko pasla ba kenges silaboyini
umongameli Emmerson Mnangagwa uti ibandla leZanu PF lizajezisa kabuhlungu amalunga ebandla leli athothozela ongezwani. Izakhamizi zikala ngokwenziwa ngabemba amatshe aligugu kobulawayo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana bakhala ngokuncipha kwamathuba emisebenzi. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizajezisa kabuhlungu amahlongandlebe akubandla leli athuthuzela ukungezwani. Wethule lokhu ngesikhathi kulokuxozela kubandla leli phezu kodaba lokusuka kumbe ukuhlala kwakhe embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le-Central Committee eHarare namuhla uthe kulamalunga ebandla leli abaphikisana nalokho okuthandwa nguZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokhu loba nje kusubala ukuba kubangwa ukuthi asuke kumbe ahlale esikhundleni kungakafiki umnyaka ka-2028.
There is need for a fight against infiltration and the waywardness within party structures. We must
kumele silwisane laba silwisayo sikhathi sonke lamahlongandlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu. Ubekhanya ezondile uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Pambile kubambana. Pambile mpukuko. Pasla ba kenges. Silaboyini.
Hayi kulungile. Qhubeke ngomsebenzi.
Ibandla leli liqhube umhlangano wedale le Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le Politburo ngesikhathi kulungiselwa umhlangano omkhulu owe Annual National People's Conference. Ozaqhutshwa kobulawayo ingcitshi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba kunokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba uMnangagwa uzatshiya isikhundla sakhe kumbe hatshi ngo-2028. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Riz Joyce Ngwenya uthi kunokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiligiqi emhlanganweni weZanu
ezifanele zishaywe ngoswazi. Angiwonthi utshona yena kakazake athi yena laba abathi bona ngabe ebusa kufikela 2030 kabathuli, kazange atsho njalo. Yena uyabe sithi yena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu. Yikho lami ngisithi kufuna bel angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnumzana Ebert Jamuka owebandla le-People's Unity Party laye uthi kuthonywa intuthu kubandla le-ZANU-PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njenge-president until 2030, but uMnangagwa sefeyilile izinqumo zakhe zonke, ama-promises aka Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lulakho ukukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo, kodwa umnumzana Thedi Ncube owenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla le-ZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuduma kuze kudabuke izindlu ngesikhathi kugejwa ilimestone ephumula kwaBulawayo. Edolobheni leli kuke kwaba lokudoselana njalo phakathi kwezakhamizi Richmond, Country Park Land Company ebizama ukugiga isamende duzane lendawo lapho okulahlelwa khona izibi ebizwa ngokuthi iNgozi Mine. Konke lokhu sokujiya abantu abaningi koBulawayo bezonde okwamagama ngokwenziwa ngamakampani emba ilimestone lokunye. Bakhona njalo abalonde udaba lokwenjiwa kwamatshe aligugu balwethula ngokugcweleyo kumabonakude. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uduma uze kuzwele ebantwini abahlala ePhumula abathi inkampani yemba ilimestone isebenzisa amahola atshaya kuqaqamba endlebeni njalo kudilize izindlu. Le ndwangu lazo sezibaleka kwezinye indawo kwenjiwa khona amatshe aligugu. Kwesinye isikhathi lubamba nki uthuli oluthunga emigodini yekampani yakwele China eyeWali Inquiry Private Limited. Phezu kokunanzelela okwenzakala edolobheni leli, inhlanganiso yamazwe wonke e-Accountability Lab encedisa uZulu ukuba zilwele njalo kusetshenziswa umnotho welizwe ngemfanelo, ibambisane lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association bethula lolu daba kumabonekude olulesihloko esithi Time Bombs, the Impact of Urban Mining on the City of Bulawayo. Ikhansili ithi kuvele sobala kudokhumentari le ukuba abantu abaningi babhekane lenhlupho ezimangalisayo ezidalwa ngamankampani ale migodi koBulawayo. Ukhansila kaWard 28 uNtando Dlovu uthi umasipala kasoze aphinde avume ukuthi kwembiwe amatshe aligugu phakathi kwedolobho njengoba kuvela ukuthi kuyingozi kubahlali. Unqoma kakhulu okwenziwe izakhamizi ze-Country Park ezizimeleyo zalela inkampani yakwele China e-Laban Mon Private Limited leyi inye ukuba avule imigodi yokugaya isamende e-Ngozi Mine. Amankampani la acine evunyelwa ikhansili ukugaya isamende eUmvumila eduzane le-United College of Education okungela zindlu zikaZulu. Umqondisi we-Accountability Lab, uMnumzana MacDonald Lewanika, Uthi idokumentari abasanda kuyethulela uZulu iveza udubo oluzahlala lezakhamizi okwesikhathi eside.
There are obviously concerns from residents around the pollution.
Obona ngenhlelo kubulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Abigail Siziba, laye uthi bafisa ukusebenzisa idokumentari le ukuthi kuhluzwe kabanzi udaba lokwemba amatshe aligugu emadolobheni.
So kusuka lapho idokumentari le izasetshenziswa as an advocacy tool ukukhulunywa nabameli abahlukeneyo.
Izakhamizi zePhumula zikhala ngokudabuka kwezindlu lezambuzi, umsindo kanye lothuli oluthunqa emigodini emba iLimestone duzane lezindlu zabo. Unkosikazi Anastasia Chikuni uthi badlela evalweni ngoba kuhlala kudutshulwa amahola emigodini le. Inyamazana lazo sezivaleka kulemigodi le. Umnomzana Trust Mkhwananzi uyakufakaza lokhu.
Izindwangu sezivaleke lomsindo sizohlala lapho kumlaphama.
Banengi abakhala ngothuli oluthunga emigodini okwenjiwa iLimestone. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi baqanjelwa amanga ngabanikazi memigodi le ukuthi ngeke kuqhamuke imikhuhlane njengofuba, i-tuberculosis, ngenxa yothuli olugcwele indawo yonke.
Akukani ozasizwa ngaphana kuphawuyayelathizwa ngoba abantu bayabe bebulawa yisifuba.
Inkampani ye-Walin Quarry yona ithi sincedisa izakhamizi zePhumula ngenhlelo ezehlukeneyo ukuze iyamukelwe ngabahlala kulindawo. Isikhulumeli salenkampani, umnumzana Roderick Moyo, uthi babhadala imali yabafundi abalichumi lesitshiyangalombili 18 ezikolo ezehlukeneyo ePhumula. Izakhamuzi zilethemba lokuthi idokumentari ehlelwe i-Accountability Lab izanceda ekwethuleni iziqondiso zomthetho obunjwayo, i-Mines and Minerals Bill, elakho ukuvimba ukwenjiwa kwamatshe aligugu emadolobheni. Imele iStudio 7 ikobulawayo. Ngingungwele Dube.
Sezindlela evalweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleSouth Africa kulandela ukwanda kwezehlakalo zokudutshulwa kwezimuli elizweni lonke jikelele. Uthi uzokhuluma lo usipha lolo daba.
Kumaviki amabili asanda kwedlula kudutshulwe kwabulawa imuli yabantu abayisitshiyagalombili 8 elokishini le-Orange Farm esezansi kwedolobho leJohannesburg. Laba bantu babulewe ngumnini weshabhini ngemva kokulwa lelunga lalo umdeni ebilifuna ukuthenga utshwala. Ekupheleni kwenyanga uMpandula kudutshulwe kwabulawa amalunga emuli alichumi lasitshiyagalombili 18 endaweni yelusikisiki esabelweni se-Eastern Cape. Phakathi kwenyanga kaMpandula noMfumfu kuphela kulezehlakalo eziningi zabantu abadutshulwe sikhathi sinye, ama-mass shootings kugoqela abane 4 abadutshulwe eDurban labayisithupha 6 abadutshulwe elusikisiki njalo. Bathithibele ababulawelwe izihlobo zabo. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Lorraine Maisha uthi nguye yedwa lengane emunyayo abasindileyo ekudutshulweni kwemuli e-Orange Farm.
Ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwami phansi ngiyambona ngiyezwa la amabhulethi pa 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 and ngiyezwa ukuthi la mabhulethi lawo usebenzisa isibhamu sokuqala azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya. Angikho right namanje angakabhilivi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi izehlakalo zokudutshulwa lezi zenzakala ubusuku lemini endaweni abahlala kuzo ikakhulu eHillbrow Beria lase Yuvel lapho kuhlala khona beZimbabwe abanenge isizalwane seZimbabwe unkosazana Stembe Nkosi Skhosana uthi sesesabisa ngoba bavikana lalokhu kufa usuku zonke.
Abanengi abantu beZimbabwe ngempela abadutshulwayo, sihamba kumaphala almost every week abantu bethwala bethwalelwa khona lekhaya eZimbabwe, kubuhlungu kakhulu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube, yena othi usizi ukuthi uthola sekulabanye abeZimbabwe abaphathekayo kulobu bugange.
Yinto ethusa kakhulu leyo, sokuzima lokuthi sihlanganele labanye senze ulutho sibuthene, ngoba awusazi ukuthi sodutshulwa lapho umsedutshwa. Ngesikhathi esiningi labantu abadutshulwayo isikhathi esiningi ababoshwa. Yiyo into esabisa kakhulu. Abantu bayaganga kodwa i-rate yabantu ababoshwayo isigange eziboshwayo incane kakhulu.
Konala amaviki asanda kwedlula kududulwe oweZimbabwe otshayela imota yeBolt eBeria. Zinengi izehlakalo zokudutshulwa kwezizalwane zeZimbabwe ezibikwa mihla yonke nasemalokishini afana leThembisa leSoweto. Umphathi Ntambo Gada lwendaba zamapholisa weSouth Africa umnumzana Senzo Mchunu utshaya phansi ngenduku esithi noma kanjani amapholisa aza kuqeda du lo mkhuba wokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Kodwa ke umchunu uthi lokhu kuzadinga ukuthi umphakathi aphatheke kule impi.
Siyanicela bantu bakuthi silophaya eGqeberha ba amaphoyisa awazoni zangoma awakwazi ukubhula athi kunesibhamphaya nakulowamuzi adinga thina ukuthi sisebenze nawo besenze umsebenzi wabo.
Ngokusho kwezibalo zamapholisa phakathi kwenyanga kaNtulikazi noMpandula nyakenye bekudutshulwa abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngelanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lweMelika olubona ngezovikela kuthi kulobufakazi obuveza ukuba eNorth Korea selihambise ibutho kwele Russia elizambisana nebutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amabandla aphikisayo kwele Namibia kabafuni ukuba inkampani yakwele South Africa iRandcom iphatheke kwezokhetho oluzayo kulelo lizwe. Abakubandla le-People's Democratic Movement batshengisele emgwaqweni izolo bekhononangwa ukuza ukwenziwa yinkampani le. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelene leMelika kulabanye abathi kuza kuba lodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweMelika lonyaka ngolwezi, kodwa kulabathandabuza ukuba kungenzakala lokho kweleMelika. Ukhetho lukamongameli kuncintisana owayengumongameli umnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni udabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas, Texas, kunapha eMelika.
Baba Dube, mina ngokubona kwami mbona ngathi akusoze kwenzakale lokhu. Kungathi wethusela okukhona, kodwa-ke akusoze kwenzakale. Mbona ngathi imithetho yakhona iyala ukuthi kungaba lodlakele. Lungaba khona, kodwa-ke uqelo lwakhona luza phanga masinyane luqiniswe, ngoba kuya ngomkhokheli upresident oyabe ekhona. Ngoba kathesi upresident okhona nguBiden, nguye ophethe intambo kwezamabutho lamapholisa lomvikela welizwe.
Kodwa kuyabe kusijoni eMelika ungaba lodlakela,
kuzabe kutshengisa sibili ukwehluleka lokwehla kwe-America ukuthi kube lento enjalo nxa kube khona. Ngoba ngithi nxa bekhuluma bathathela kulokhuyana okuka January 6 okwakuyiko kwakujojozelwa ngulo owayephethe ngaleso sikhathi uDonald Trump.
Kodwa ubona ngani akusoze kwenzakale kumbe vele kungaba lo mthonsela wakho nje?
Kungenzakala ukuthi kube lo mthonsela wakho kodwa kanguboni ngoba abantu labana benza lwana udlakela lolwana lwa 2021 abaningi bakhona babotshwa basemajele bonke laba. Mbona ngathi bakubona ukuthi kakulula ukuthi kwenziwe khona kuyani.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe seDallas, Texas khonapha eMelika. AbeZimbabwe abakule Botswana bahlalele evalweni ngesikhathi umomo womnotho welizwe leli uqala ukutshengisa impawu zokugudeka. Ukhetho oluzayo lwenza njalo isimo lesi sibe sibi kakhulu ebantwini bokuza, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho eviki ezayo ngesikhathi sisiba sibi isimo somnotho esidalwa ukungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlalela izweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzi. Lo nyaka ele Botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli izwe osekudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakule Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa okufana lamafriji uthi sebeqala ukubona ukuncipha kwamathuba kwemsebenzi.
Imsebenzi wakathesi isisiba sigezi. I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje. Like on my side, the market is very flooded now. Ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane, they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka ukuthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections, but abantu you know when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi bona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHabron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sisawukudla etafuleni kholokho ukuthi sibesebenza sitengisebenzi senza amaphisijobo sisebenza ezindlini but lawa amaphisijobo asatholakali lasezindlini zangkhona imali yangkhona incane. So iqini ngasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangkhona lazo sezidula.
Uthi noma isimo sesiguquka kwele Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lokunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Esikhangele ukuthi kuzaba wesi kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginje ngicabanga ukuthi ukuthi ngiqhathe umuntu azongiwatshela, ngidinga umuntu azongigezisela, ngidinga umuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngiseve yona le imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds singakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende sexwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhetho elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety iba khona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze kini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholela ukuze. Ukuthi laba abangenayo nxa bethe bangena bangena kutshoni ngathi you know kumbe kwini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuza uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omusha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando usebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufaka abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisiyabona kwele Botswana.
Lokhu etitibele uKenny Dube, indodana kagogo welodumo uRose Nyathi, ongcwatshwe izolo elithi Stanley Cemetery. Lapha uKenny uxoxa lo ezathisa sibanda.
Mama Selethe, angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela lakho. Njengoba bengishilo kwamanye amavidiyo, mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyibonga, ingishiye ngisendaweni engcono kakhulu. Nomelele, namuhla. Simfihlile laphana ngishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzinza.
Wena ke umuntu ofundileyo njalo ke ule degree lakho le engineering kodwa ugogo ngumama wakho ngiyawufundisa ati wathi usezingekho mntana mngena lapha uthenze magedi wakufundisa.
Umama wamfundisa well ngingayithi iskill yokudinga imali well i-business yokuthengisa kodwa i-skill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye engifundise sona. Abantu abaningi bayathola ukuphila kiso, abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu. Ngiyambonga umama ngokungifundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silethi silokho engikuthi ngama people skills. You develop people skills at the same time. Kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana nabantu abaningi kakhulu. Iskill esincedisayo empilweni. Umama ngiyamthanda kakhulu. Ube yintombi elolaka kakhulu. Kodwa ulaka lakhe ngilibone kunothando kimi. Ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngelokungizonda kumbe ukuthi amphathe kubi. Ibiyindlela yakhe ukungifundisa. Ngaleyo ndlela ngiyakhe indlela eyunithi kuye. Ngifundile and amboni kulo lutho engafisa ukulithinta ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.
Lo ngoKenny Dube indodana kagogo obelodumo uRose Nyathi wekhuluma lo ezasibanda West 7 ekobulawayo. Solo sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ninjani bathokazi bakithi, ninjani ilizwe lelo lakithi angeke lize liphumelele ngenxa yenkokheli negovernment yayo ehlukumeza abantu. Kambe shuwa makazovimbela ukuthi amabandla azimeleyo atholiswe izimali ngaphandle kwamazwe, nalabo khona manje sokungalaba ama-journalist sokuthiwa khona bakhuluma izona, kusho ukuthi bona bahlala nje bacathamela umphakathi nanokuthi bona babheke ilizwe ukuthi umnotho bakhona nemisebenzi bakhona baqakethisa udlame.
Sanibona Studio 7 linjani emagumbini amani omhlaba wonke. Ngifisa amazwi enduduzo emndenini agogo Manyathi osekhile. Angalale ngokuthula ugogo wethu, gogo ebesimthanda kakhulu. Angalale ngokuthula. Ngicela kodwa nje kwenza ukulungiswa kulabo dokotela namanensi abamnike imedication erong, babotshwe bajezwe izenzo zabo ezimbi. Because nami ngikhuluma kanje yiloba mncane wami owasishiyayo ngendlela efanayo. Amnikeza imedication ye-cancer engenayo i-cancer yahle yamqedelela yambulala asishiye emhlabeni. Ibuhlungu kakhulu lento eyenziwa esibhedlela ekubeni ama-medication akhona siyawathengiswa sithengiswa ama-medication arong, sinikeza abadala ama-medication arong begcina belahlekelwa zempilo. Kubuhlungu kakhulu lokhu. Kanti umbuzo wami uthi amadokotela namanensi wona lawo abesenza lo msebenzi, umsebenzi lo awupasele noma kanjani? Ngoba udokotela owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong. Unensi owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong. Omethoni fanele bayibhekisise le ndaba, nabaphathi bezibhedlela babhekisisani le ndaba. Bayaphela abazali bethu, ziyaphela izihlobo zethu, siyosala sizintandane singela abantu abadala ngenxa yelento ye-wrong medication.
Studio 7 basakazi bethu abahle esimamela indaba zenu imihla lemihla, mina ngidlulisa ukubonga kakhulu ku-Ezra iqiniso engilizwe elikhuluma umama odumo uRose ukhulume iqiniso okudingeka ukuthi amakhansila lamapoliticians ayenze okufaneleyo bayekele kuphela ukugcwalisa izikhwama zabo bengacabangeli abantu abansundu abantu abahluphekileyo mayelana ngento yezibhedlela lokhona okube kukhulunywa ngu-Ezra kuliqiniso kunzima ukuthi ungasurviva kulelani lizwe ungenamali abazama ukuthi lento bengayithathi ukuthi besokwanda izondo kuyu-Ezra ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso yile ukhwana okukhulumile u-Ezra ndiqiniso abazama ukuthi basebenzele abantu becabangela abantu abangelalutho abanganayo imali
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngingakhohlwa i-live talk yalandela ngesikhathi esilandelayo hayike sokusala namhlanje isikhathi asavumi oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo Kip Stube lalelani-ke i-live talk yes